Cheikwata ichi nezuro chakatora mukombe wechibuku Super Cup nekubudirira kuenda kunomirira nyika muCAF Confederations Cup mutambo wakabuda Harare City ichichema zvikuru kuti yaive yabirirwa nemuridzi wePembe vanomo Matemera. Harare City yaive yakatungamira 1-0 mutambo wave nemaminetsi anokwana mana awedzerwa apo pakanwisa chibodzwa neve FC Platinum. Murairidzi wavo Masimba Dinyero nevamwe vakawanda vaive munhandare iyi vachiti ivo bhora iri raive risina kudarika mutsetse wakatarwa. Dinyero haana kuda kuvanza nezvaanofunga kuti ndizvo zvakaitika pamutambo uyu.
Chinja avapa hazvichinje kari hazvichinje.
Vamatemera vakaramba kutaura nezvemutambo uyu apo Studio 7 yakaedza kutaura navo nezvavaipomerwa zvekuve kudivi reFC Platinum.
It's a Christmas present for them.
Murairidzi wechikwata cheFC Platinum Norman Mapeza anoramba kuti chikwata chake chakabatsirwa nemuridzi wePembe asi achibvuma kuti mutambo wanga wakaoma zvikuru.
Mutambo wanga wakatiomei sezvavanhu vese vari muno vaona kuti tazokwanisa kuwana chibodzwa chatamwisa mabhora akunopera.
Uyu wave mukombe wechipiri Mapeza achirairidza FC Platinum asi uri wechitatu kuchikwata ichi. FC Platinum yakatora mukombe weIndependence Trophy apo yairairidzwa naLloyd Mutasa. Asi Mapeza anofunga kuti fainari yechibuku Super Cup yaive isingafanirwe kuve yakatambirwa mumusha wavo weMandava Stadium.
Ini ndinoshuvira kuti kana iri mukombe wefinal, iri cup final, inofanira kuti itambwe kuneutral venue.
Pakutora mukombe uyu, FC Platinum yakawana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora. Chikwata chakakundwa cheHarare City chikawanawo madhora zviuru makumi mashanu. Chikwata cheFC Platinum chichamirira nyika zvekare mumakwikwi eCAF Confederations Cup muna 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.